kuchema chema uku kwabuda pamsangano waitwa mubulawa yonasi pakati pebokare National Peace and Reconciliation Commission NPRC newe mamu masangano wakazvimirira ega pamwe nevanhuwo zvavo kusanganisira vakabatwa negukura hundi. Mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Ndlovu nemumwe abudisa kutsutsumwa uku. Vandlovu avo vanoti vaive musoja mushure mekunge nyika ichangowana kuzvitonga vati vakapambwa vakashungurudzwa nemamwewo masoja kwemavhiki maviri vachinzi vaida kupidigura hurumende. Vandlovu vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti kunyange hazvo veNPRC vachida kuita basa ravo nemazvo, matauriro evamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nebato reZANU-PF anokonzera kuti vanhu vashaye chivimbo muboka iri.
Komishini iri kuita basa rayo, varo tinota kugadzira nyaya yeground, but now tinoita maministers vanhu vehurumende vazotaura futi kuti yairihondo, chichisiziva kuti yaisirihondo, vaivari kuuraya vanhu chete. Kune vakadzi aichiwanikwa ene nhumbu ochekwa mutumbuya, mwana oobviswa mutumbu. Mumwe wanikwa ene mwana mucheche ofoswa kuti auraye mwana wake, yaisiri hondo iyo, auraya vanhu erusaruro.
Munguva pfupi yapfuura, munyori wezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vakabuda mumapepanhau vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana chikonzero chekukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. VaHenry Dube vatiwo maitiro akaita seava Mpofu anoita kuti vanhu vafunge kuti hurumende hairevesi panyaya yekugadziriswa kwegukura hundi.
NPCR haisati yatanga nekuti maministers apa vari kutaura nekuti vanoita kugadzirisa, apa vari kuti vachatitumira masocha azotiuraya. Ndiyo nyaya yekuti government iri papi kana achiti kutaura neNPCR ova ataura kuti achatitumira masocha azotiuraya. Iko zvino vanhu maministers achiri kutaura kuti inyaya yekugroundi yange iri hondo, zvinoreva kuti these people are not genuine nenyaya yavari kutaura yeNPCR yavo, because they are still pursuing system yekuuraya vanhu nekugroundi yavo.
Vamwe vange vari pamusangano uyu varatidza kusafara kwavo nekwavati kunonoka kuita basa rinotarisirwa neveruzhinji kuti vaite kuri kuitwa neveNPRC. Mumwe wevapinda musangano uyu, amai Jane Mlalazi, vati panguva yegukura hundi munin'ina wavo aive nemakore 12 akabatwa chibharo nemasoja ehurumende akaita pamuviri akazofa mushure memakore mashoma. Vati vosekuru vavo vakarohwa vakapambwa uye kusvika nanhasi havazive kuti varipi. Amai Mlalazi vati shuviro yavo ndeyekuti vanhu vakaurayiwa vakavigwa vakawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seBalagwe kuKezi kuMatabeleland South vavigwe patsva, uye kuti vana vavakasiya vawane magwaro ekuzvarwa nekukasika.
Toda kuti vanhu vaya mafupa aya avhisiwe, avigwe zvakanaka. Kana zvazvichigoneka kuti atestiwe, vamwe navamwe vapiwe munhu wavo. Madocuments toda kuti vana, kuitigwe madeath certificate avanhu vaya, kuitigwa vana mabirth certificate, nokuti havana mangwana ravo vana iko zvino.
Komishina neNPRC amai Netim Sanhu vabvuma kuti mashoko anotaurwa nevamwe vakuru vakuru anogona kukanganisa chimiro cheNPRC uye kuita kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende. Vatiwo komishini yavo ichagara pasi nevakuru vakuru vehurumende ichivakomekedza kuti vasaite kana kutaura zvinogona kukanganisa basa ravo.
Tinoda kuti tikurumbidze kuingenja maministers edu, tikwanise kuingenja zvakare vatinoti majuty bearers, kuti kana vachida kuti NPRC zvechokwadi ikwanise kuita basa rekunyaradza mhirizhonga nekugadzirisa zvose zvatakakanganisirana muno munyika. Zvinoda kuti tizviite matungamiriri vakanyarara, vatipe mukana wokuita basa, nokuti zvimwe zvatinezenge taakutaura zvinoita kuti vanhu vashaye trust. Trust neNPRC, trust nehurumende, uye zvinoita kuti vanhu vakwese nekuti zvechokwadi here hurumende iri pachokwadi kuti tinoda kuti tirizolve maconflicts edu.
Pamaonero evamwe kuti komishini yavo inenge iri kuita zvinhu muchihwande hwande, amai Musanhu vati chirongwa chavange vachiita chekusangana nemadzimai change chichiitwa kure kwenzeve nemaziso everuzhinji, kusanganisira kurambidza vatapi venhau kupinda mumisangano iyi senzira yekuti madzimai aya ataure akasununguka pazvose zvakaitika kwavari. amai musanu watu eru shinji wanofangu wakuvene moyo mrefu kuitira kuti NPRC ikwanise kuita basa rayo nemazvo vachiti kana vakaita zvavanotarisirwa kuita nechimbi chimbi vanogona kumedza kutsenga kuchada.
Chatinongo kumbira kuma Zimbabweans ndeye kuti ngava tipe nguva zvishoma nini tikwanise kuita zvinovafadza ivo uye zvinogutsa zvavakasangana nazvo tani kuti tingonzi commission iri kuita ma hearings asi tichizokonzera kushungurudzwa kwakatopfurikidza pane zvavakawana.
VNPRC vange vachiita misangano nevamwe vemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevanhu vakasiyana siyana mumatunhu eMatabeleland senzira yekunzwa kuti vanoda kuti nyaya yegukura hundi ibatwe sei. Vanotarisirwa kuita mimwe misangano yakadai mudunhu reMidlands. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakafa munguva yegukura hundi mumatunhu eMatabeleland neMidlands. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.